Nyaya ye 13th check kana kuti bonus kana kuti kutendwa kupera kwegore inyaya iri part of my contract yevashandi vakati one day munyika munomu. Vashoma zvavo vanobhadharwa nekuti kambani gore iroro yaperforma zvakaita sei. Asi vakawanda zviri pachibvumirwano tingati icontract of employment kuti munhu anotambiriswa a 13th check kana kuti anopiwa inonzi bonus kupera kwegore. Tiri kutarisira kuti zvinhu zvakadaro zvinofanira kuramba zviripo kusvika nguva yekuti vanhu vanenge vakagara pasi votenderana kuti zvakadai hazvichakwanisiki kuzochinjwa contract. Hatisi kutendera nyaya yekuti munhu mumwe chete anomuka makuseni achichinja maconditions of employment yemumwe munhu kusina mvumo. Saka hatisi kutarisira kuti hurumende inomuka makuseni ichiti macivil servants gore rino hapana bonus. Ivo vanomirira macivil servants varipo vasina kuda izva kugara navo pasi vobvunzwa votaurirwa kana iri hurumende ari employer wobudisa mabhuku ake anoratidza kuti aiwa kupera kwegore receptivity check haikwanisi kubuda nezvikonzero zvakati. Munhu ongofunga ari ega materms and conditions of employment ochinja hatitenderani nazvo izvozvo.
Asi muri kutarisawo here mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Havasati vataura tinovashandira kuti zvinhu zvakamira sei. Hatisi kubvuma kuvafungira kuti mvura haina kunaya. Hatisi kuda kubvuma kuti zvinhu zvakavaomera. Tingatarisa ndopamuyezimiso yemabhanga. Ngatitarisa yemastatistics aripo. Anokuratidza kuti mabhanga apo ruzhinji runogona kuva richichema kuti gore rino kwange kwakaoma zvinhu zvakatooma. Asi manumbers anoratidza kuti mabanks akaita masuper profit. Zvinoreva kuti haisi mabhengi ega akaita masuper profit. Iba macompanies akati wandei panguva yakadai ari kuita masuper profit. Asi wai muchiona kuti mamwe maprizes anomuka makuseni four times than the original price. Business yakagara vari vanhu vasingatambiri cost. Kosti yese kana tingati i2% iyoyo iri kudiwa namthuli Ncube haisi kubhadharwa nebusiness, iri kubhadharwa nemaconsumers. Saka business hapana zvayakarunza. Maonero eti ndokuti isisi ndisi tinogara tisina mari tiri vashandi varombo.
Tarisiro yenyuwo yakamira papi mune mamiriro akaita zvinhu mune zveupfumi?
Hatisi kuona zvinhu zvichikasika kunaka nenyaya yekuti maonero edu akatosiyana vakandenini. Maonero yemunhu ane imba ine mabedroom 20 nemotokari 20 ari mumwe chete haazogoni kufanana nemunhu anorara nenzara. Saka vaya vana mthuli nevame vavo vagere zvakanaka. Vari kutifungira isisu. Hatisi kuona kuti mutemo vanenge vachiti ndiyo ichasimudza zveupfumi wenyika unotobudirira.